Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vateereri tinosangana zvakare maneru anhasi uri musi wemugovera ndira 12/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nengo yeMDC inomirira Midlands South inomiswa pamberi pedare mugweru ichipomerwa mhosva yekurova munhu. Makambani emuZimbabwe osarirwa nemwedzi mishoma kuti avhare zvachose sezvo ari kushaya mari yekunze. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiririri wechiundura mudare reparamende vaLivingstone Chimina, vanove zvakare sachigaro wevechidiki mubato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa mudunhu reMidlands South, vamiswa pamberi pedare mugweru nhasi vachipomerwa mhosva yokurova mumwe munhu. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachimina vamiswa mudare nevamwe vanhu vaviri vanoti muzvare Leticia Mteliso navaCharles Machaingira vachipomerwa mhosva yekurova vaThomas Moyo. VaMachaingira mushandi wekanzuru yeGweru. Vachimina navaMachaingira vakabvunzurudzwa nemapurisa nezuro paGweru Central Police Station ndokunzi vauye kudare nhasi, asi muzvare Mteliso vakarara muchitokisi. Vatatu ava vanonzi vaive pakati pevamwe vanhu mazana maviri vari kunzi vakarova vaMoyo nemusi wechina pakudzanai bus terminus. Gwaro remapurisa rinoratidza kuti vaMoyo nevamwe vaviri vanoti vaOshea Maviki namuzvare Rumbidzai Waungana vakasvika pakudzanai bus terminus musi wechitatu, vakazodzokera zvepanzvimbo iyi musi wechina vachiti vaifanirwa kutora mitero kubva kumabhazi nemakombi anopinda panzvimbo iyi. Gwaro remapurisa iri rinotiwo nemusi wechina wekare pakauya mhomho yevanhu yakanangana navaMoyo ichibvunza kuti vaive vapiwa nani mvumo yekutora mitero iyi, uye mukusawirirana kwakazoitika pashure vaMoyo vakazorohwa nevamwe vevanhu ava vakakwanisa kuona vamhangarirwi vatatu vari pakati pevanhu ava. Kweta riri kumirira vachimina namuzvare Mteliso vaWellington Davira vaudza dare kuti muzvare Mteliso vakatyorerwa kodzero dzavo nekurariswa muchitokisi, vakatiwo zvinoshamisa kuti vaviri ava vari kupomerwa mhosva ivo varivo vakatanga kuenda kumapurisa kunomhangarira vaMoyo vacho kuti zvavaive vachiita zvekutora mitero kubva kumakombi nemabhazi zvakange zvisiri pamutemo sezvo vaMoyo vasiri mushandi wekanzuru.
Tiri kuti isusu kungosungwa zvavo nekuda kusafamba zvakanaka kunenge kuchiita nyaya idzi. Otherwise mumapepa chaiwo chaiwo akanyorwa nemapurisa vakatonyora kutoti ivava vari kunzi macomplainants, vanhu vakanga vapinda murengi pakudzanai vachida mashoko avo emapurisa pakanzi to collect a certain fee from conventional buses and commuter omnibuses entering kudzanai bus terminus. Avanhu ava vangasina kana kodzero yekukolekta mari idzodzo, ndivo vaitofaranga vari vasungwa. Ava vedu vazoitwa vasungwa, vanhu vakanga vatoenda kuti vanotora vanhu vavaendese kumapurisa.
Mutongi wedare yaMy Beauty Dube vabvunzawo muchuchisi wenyaya iyi vaBernard Nyoni kuti sei muzvare Mteliso vakarariswa muchitokisi izvo zvisina kuitika kune vamwe vaviri vari kupomerwa mhosva imwe chete. Muchuchisi Nyoni vati vachaongorora nyaya iyi. VaDavira vatiwo zvinoshamisa kuti mapurisa aunza nyaya iyi kudare pasina umbowo hunobva kumadhokotera hunoratidza kuti vaMoyo vakarohwa sezvavari kutaura, vakati vanoshushikana nemaitiro akadai sezvo achiratidza kuti mapurisa haana kuita basa rawo nemazvo.
munhu wese anekodzero yekutitwa zvakafanana zvisinei nekuti ndiani kana kuti anoita nezvei saka ndochanga chiri chikumbiro chedu kudare kuti naizvozvo panofara kuti mainvestigations kumapurisa ikoko kuti zvakafamba sei zvazoita kuti mumwe musungwa arare mutitokisi vamwe vachibudiswa
kweta riri kumirira vamachaingira vashepherd mafa vati maonero avo ndeyekuti mapurisa akabata nyaya iyi aine dii raakarerekera vati pavaka mangarira vamoyo kumapurisa vamachaingira vakaudzwa kunzi nyaya iyi yaive nezvematongerwo enyika mukati vakatadza kunzwisisa kuti izvi zvairevei mutongi wedare ati nyaya iyi ichaunzwa kudare zvekare musi wa25 ndira apo panotarisirwa kutarwa zuva rekutanga kutongwa kwayo vakatiwo vatatu ava vachauya kudare vachibva kumba pasina kubhadhariswa mari yechibatiso nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti vachimina vakawanikwa vaine mhosva yavari kupomerwa vanogona kubvisiswa faindi kana kukandwa mujere kwemwedzi isingapfuure mitatu izvi zvikaitika hazvivhiringi chigaro chavachimina muparamende sezvo mutemo uchiti munhu anobviswa pachigaro kana atongerwa kugara mujere kwemwedzi mitanhatu kana kudarika ndakamirira Studio 7 Mugweru ndini Taura Ishava
Bodhi rekambani yeOlivin Industries nezuro rakazivisa kuti kambani iyi yamira basa rekugadzira zvinhu zvakaita semafuta ekubikisa, sipo pamwe nemajarini sezvo iri kutadza kuwana mari yekunze. Olivin Industries inoti yakatatarika gore rese ra2018 ichitsvaka mari yekunze kuti irambe ichishanda asi izvi hazvina kubatsira. Kambani iyi inoti haisi kuwana rubatsiro kubva kubhanga guru renyika. Hatina kukwanisa kunzwa kudivi reOlivin Industries sezvo vakuru vayo vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Tatadzawo kunzwa kubhanga guru renyika. Asi vachitaura nechina chapfuura, mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vasifelani Jabangwe vakati makambani yemunyika ainge asarirwa nemwedzi mishoma kuti avhare zvachose sezvo ari kushaya mari yekunze yekutenga zvinhu zvinodiwa. Kambani yeUnited Refineries inotiwo iri kungoshanda kwemazuva gumi chete pamwedzi nepamusana pekushayikwa kwemari yekunze. Tabata vaimbove mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries uye vari mukuru wekambani yeUnited Refineries vasibusisa moyo kuti tinzwe zviri kuitika.
Ndingati inini zvinhu zviviri zviri kuitika. Chekutanga ndechekuti ikonomi yedu yanga ichiramba ichiendera mberi ichikura, saka kudiwa kwemari yekunze foreign currency kwange kwakunetsa nekukura kwaita mabhizinesi. Mabhizinesi akawanda ari kutsvaga maraw materials, ichocho chinhu chakanaka, asi kushayikwa kweforex manje ndo kwakutinetsa. Uyezve tikatarisa kuti mari yekunze inopinda muZimbabwe pagore i6.5 billion, saka zvinoshamisa kuti isusu tingawana 6.5 billion inopinda munyika togoshaya foreign currency yacho zvakare. Izvozvo zvinoda kuongororwa, asi tinoona kuti hurumende yaita kuti kuitwe inonzi allocation committee kuti kubude pachena kuti foreign currency inoitwa sei, iri kufamba sei.
Pa 6.5 billion iri kupinda munyika iyi gore negore, zvinoreva here kuti pane vari kukanganisa kuita basa ravo pakuzoipa kumakambani nezvimwe zvinhu kwainofanirwa kunzi iyenduku?
Zvingavepo. Vakataura vagavhuna kuti kune maburi anonzi malikages anoita kuti forex ibude kusingazivikanwi kuti yapinda nepapi chaipo chaipo. Asi tikatarisa ipapo pa 6.5 billion tinoona kuti Reserve Bank iyo inobata maybe 2 billion pa 6.5. Imwe 4.5 billion iri kumabank nevanhu vanoita zvemining, ivavo vatinoti maexporters, ndo vari kuti iwo foreign currency ndeyedu nesuwo tine basa nayo, tinoda kuishandisa nekuti ndisu takaiunza. Asi takafanira kupatanura iyoyo 6.5 billion tione kuti yakamira sei.
Nechimiro ichochi zvazvaita izvi zvochirevei kumakambani anga achigadzira zvinhu nevashandi vavanga vakakapa mabasa vesa?
Apa tingati tasvika pa stage isina kunaka nekuti mabasa achashaikwa chaizvo chaizvo iwo mashoma angave aripo atichakwanisi sekambani kuramba tine vanhu vanotishandira nehuwando.
Avo vanga vari vaimbove mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries uye vari mukuru wekambani yeUnited Refineries vasibusisa moyo vachitaura vari parunare kuHarare neStudio 7. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika nezveupfumi dziri kushoropodza nzendo dzemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa dzavari kutanga nemuvhuro svondo rinouya. Dzichiti hazvibatsiri kuti vamunangagwa vabude kunze munyika makaita manyama amire nerongo, maindastiri achivhara nekuda kwekushayikwa kwemari yekunze. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata muongorori wezvematongerwo enyika, vari Joyce Ngwenya, kuti tinzwewo maonero avo.
Chokwadi ndechekuti kana musha uchitsva, baba havangaendi kundari. Nokuti vanenge vachiratidzira kuti havana hanya nemhuri yavo. Iko zvino inguva yokuti mukuru vamukuru uyu denu akagara achitoita inonzi emergency meeting, maemergency meeting achigara pasi neindustry, achigara pasi nemakurukota, achigara pasi nemasivil society organizations, achigara pasi nepolitiki kuti aiwa kazvinhu zvashata, hazvina kubira mushe, tiri patransition asi hazvina kugadzirika, saka toita sei?
Ndinonzwawo vehurumende vachitaura kuti zvakakosha kuti mutungamiri wenyika anga achishanyira nyika idzodzo, kune zvimwe zvinombobvawo ikoko zvinobatsira nyika. Amenowo kuti pane zvati zvabuda here zvinobatika mukufamba kwese kwavari kuita ikoko muchitarisa zvazvasvipa zvasvika apa munyika?
Chiripo ndechekuti kubva zvavakapinda muhotongi vamunangagwa vafamba munyika dzakawanda, tichinzwa kuchinzi kwaitwa zvibvumirano zvemabhiriyoni mabhiriyoni akawanda zvizvikuru, nokuti taitofunga kuti iko zvinodei nyange vadhangoti chaivo chaivo shoroma yekunigeria vatovapo, asi hapana chinhu chiri kubuda nokuti nyaya iripo ndeyekuti mari yekunze iri kushomeka nekuti hakuna foreign direct investment. Saka mafambiro avaiita mwedzi minomwe yadarikai sei pasina chinhu chachinja, zvichireva kuti aiwa kana vachinge vachiti vari kutsvaga ukama ngakuinde makurukota anofambirana nezvebhizinesi kana kuti nezveupfumi hwenyika.
Kune homwe dzinosiyaniswa here dzekuti vatungamiri venyika vashandise munzendo idzi nedzekuti dzigadzirise zvinhu munyika?
Mabvunza mbvunzo wakanaka chaizvo mukoma, nokuti kana homwe yenyika kana bhajeti yenyika ichigadziridzwa pane duya rimwe chete retreasury, asi tsika yezanupf ndiyo kuti homwe kedura rakanangana nehomwe yapresident, office of the president haitawo gwe kuti akamira sei, haina auditing mari dzacho hadzizikamwi.
Avo vanga vari muongorori wezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vachitaura vari parunare vari kuHarare. Mamwe mapazi emuzinda weAmerica muHarare haasi kushanda zvichitevera kuvharwa kwemapazi ehurumende yeAmerica nepamusana pegakava riripo pakati pemutungamiri weAmerica vaDonald Trump nebato reDemocratic Party panyaya yemari iri kudiwa navaTrump kuti vavake mudhuri pamuganhu weAmerica neMexico. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Muzinda mutsva weAmerica waifanira kuvhurwa zviri pamutemo nemusi wechina chapfuura, asi izvi hazvina kuitika nekuda kwemakakatanwa ari kunyika iyi. Vashandi vepamuzinda uyu vakaudza vese vainge vakokwa kuchiitiko ichi kuti change chambomiswa uye vachaziviswa kana zvinhu zvichinge zvarongeka kuAmerica. Pari zvino muzinda weAmerica une vashandi vashoma vari pabasa zvichitevera kuvharwa kwemamwe mapazi ehurumende. Mutevedzeri wemukuru weanomirira America pamuzinda uyu, amai Jennifer Savage, vanoti vamwe vashandi vasina kumiswa basa vachanotanga kushandira kumuzinda mutsva musi wa22 ndira. Vatiwo hofisi inotorwa mavhiza icharamba ichishandawo hayo panguva iyo mamwe mapazi emuzinda uyu anenge akavharwa. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kupokana nebato rinopikisa reDemocracy Democratic Party panyaya yekuvaka mudhuri pakati pemuganhu weAmerica neMexico mumwe mugari weMuharare amai Anita Gonzo vauza Studio 7 kuti zviri kuitika kuAmerica zviri kuvabata chose sezvo zvave kukanganisa raramo yavo.
Shutdown iri kuAmerica yatondikanganisa zvikuru. Ndine hama dzangu dzinoshanda kuAmerica ndidzinova dzidzo dzinondisapota. Iye zvine zvinatomerwa ndinakana chekubata nekuti hawasikwana mari. Iwo ndo varungu wangu. Kana vasina kuwanawo neni zvatondiomera kuno kuZimbabwe.
Mapazi akawanda ehurumende yeAmerica haasi kubhadhara vashandi vavo kana kuti vakamiswa basa kudzamara hurumende yava pabhajeti ravo. Amerika inobatsira masangano akawanda anoshanda akazvimirira uye masangano aya ari kushushikana kuti ave kutadza kuwana rubatsiro nekuda kwezviri kuitika kuAmerica. Mutauri wemubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition vatavani mwoyo vaudza Studio 7 kuti vanoshuvira kuti dai zvinhu zvagadziriswa kuAmerica nechimbi chimbi.
Kuti zvinokanganisa kufambiswa kwenhaurirano, kufambiswa kwezviga zvinotsigira basa redu uye nekutsigira vana muZimbabwe.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vamasimba kuchera vati Amerika inyika yakakosha chose uye kusagadzikana munyika iyi kunovhiringa pasi rose.
Pa25% yachona yakavharwa panosanganisirawo maembassy. Saka zvichireva kuti izvona vanhu vese vangangodawo kunge vachikurukura neAmerica kana kuti vangangoda kunge vachifamba kana kuti vangangoda kuita mabhizinesi neAmerica havasi kukwanisa kuita izvozvo nekuti embassy yakavhara.
Amerika ndiyo nyika inopa rubatsiro rwakakura kudarika nyika dzese pasi rose zvokuti kuvharwa kwemamwe mapazi ayo kunovhiringawo zvinhu zvakawanda pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangudla.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na 7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8pm nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika na 5pm. Musi wechishanu kubva na 4:45pm kusvika na 5:15pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri webato rinopikisa muDemocratic Republic of Congo, vaMartin Fayulu, vasvitsa mudare reConstitutional Court nhasi kupikisa kwavo zviri pamutemo zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika, vachiti ivo ndivo vakakunda vaFelix Tshisekedi. Mubatanidzwa wemapato aitsigira vaTshisekedi unoti vaTshisekedi vakawana zvikamu 61 kubva muzana zvemavhoti. Vachitiwo izvi zvinotsigirwa neuwandu wakaburitswa nekereke yeCatholic Church iyo yakatumira vanhu vanodarika 40 ezvuru kunongorora sarudzo iyi munyika yose. bepanau re New York Times rinoti sangano rematikitiva emu America re Federal Bureau of Investigators FBI rakavhundutswa zvikuru nemaitiro emutungamiri wenyika va Donald Trump mushure mekudzinga kwavakaita vaive mukuru we FBI va James Comey FBI inoti yakabva yatanga kuferefeta kana va Trump vaishanda zvisiri pazvido zveAmerica kana kuti kana vainge vaiswa muhapwa dzeRussia vasingazvizivi. Yashika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nava Golden Makusha panyaya yetsika nemagariro ezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. VaMakusha vanoti ivo nemhuri yavo vanoramba vachiteera tsika nemitauro nemagariro ekuZimbabwe kunyange hazvo vari kunze kwenyika. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu VaMakusha.
Aiwa, tinotenda zvikuru sa murewa.
VaMakusha, nhasi tinoda kumbotarisa nyaya dzetsika mudiaspora, nekuti vakawanda vanofunga kuti kana vanhu vapinda mudiaspora munobva mangokanganwa kana kuchinja mutupo nekuvhakacha. Zvakamira sei mudiaspora?
Hamuna kuona ndabva ndatanga nekukwazisai nemutupo wenyu chaizvo, kuratidza kuti chinhu chakanaka chaizvo kuti vanhu vange vachichengeteka tsika nemagariro avo ekawakakurira zvisinei nekuti vaakugara kunze kwenyika kuno kwatinoti kudiaspora. Mukatarisa mamwe marudzi anobva kune dzimwe nyika, vanhu vanochengetedza tsika dzavo, magariro avo, mutauro wavo nezvinhu zvavanodya, mapfekero avo, nekuti zvichireva kuti vanokoshesa tsika dzavo, hazvina basa kuti vanogara kupi. Zvino isu pamwe tinoona zvezvizvarwa zvokuZimbabwe, pane kumwe kwatinenge tinoti kanganisei pakuti tinoda kutevedzera tsika dzakati wandei tichibva tarasa tsika dzedu dzekumusha. Zvinova zvinozokonzerawo kuti vana vedu vasazoziva kuti ndivanaani. Saka kupindura mubvunzo wenyu, ndinoona chiri chinhu chakanaka chaizvo kuti vanhu ngavachengetedze tsika nemagariro avo sekukura kwavakaita nemutauro kunyanya, kuti vanhu vanofanira kudzidza kutaura mutauro wokumusha kwavo.
Tichimbotauraa nevamwe vasiri muZimbabwe vari kunze kwenyika, tinoona panenge paita mukaha pari zvino panyaya yekuchengetedzwa zvikuru kwemutauro. Vana vakawanda vanenge vakungokura vachitaura chirungu. Chii chiri kukonzerawo izvi kuti zviitike, VaMakusha?
Ini sekuona kwangu ini ndekwekuti vanhu vakuru vakabva kuZimbabwe ndivo vanofanira kutora responsibility kana kuti danho rekuziva kuti vana vadzidziswa mutauro wokumusha kwavo. Hazvinei nekuti kwatinosenza kumabasa uko mutauro watinokwanisa kunge tichikurukura nawo kuti tinzwanane chirungu kana tiri kumabasa. Vana veduwo zvakare kunoku vanoenda kuzvikoro kwavanodzidzidza nechirungu. Mutauro wedu weshona kana indevele kana ikalanga kana chimanyika hachitaurwi kuchikoro kwavanenge vari. Asi ukatarisawo mamwe marudzi andambotaura aya, kana vachizenge vadzokera kudzimba kwavo vanotaura nemutauro wokumusha kwavo. Vana vavo vanenge vakudzidza kuti vanotokwanisa kutaura mutauro mhiri, kuti vanotaura chekumusha kwavo votaurawo nechirungu chacho ichocho zvakare. Saka tingangonzwa kuti vanhu vanoti tinopedza nguva tiri kumabasa, hatina nguva yekunge tine vana nezvakadaro nezvakadaro. Asi ini semaonero angu ndechekuti chekutanga ndechekuti nyato semubereki, semutungamiriri wemhuri nemumapato atinenge tiri, ndekuziva kuti iwe semunhu ndiwo unotofanira kutotora danho racho rekuti uzive kuti toda kuchengetedza mutauro wedu. Hongu zvingangodaro zvakanesa kuti hatina nguva, asi tinofanira kutogadzira nguva iyoyo yekuti tinge tichitaura nevana tichivadzidzisa mutauro yedu. Nyango zazo, zvivi zvinhu zvakaoma zvinoitika. Nekuti vamwe marudzi vanozvikwanisa wane kuti vana wavo vane unonzi vachitaura mutauro wavo, asi vanotaurawo zvakare chirungu.
Chimwe chinhu chandakaona vamakusha ndingangotaura chichiramba kutambirwa nevamwe asi ndo dambudziko hombe randakaonawo mumhuri dzekuZimbabwe. Vakawanda vanoona kunga zvinhu zvepamusoro kuti mwana akugona kutaura chirungu haachagona mutauro wake. Izvi zvamungavataurirawo kana muchimbosanganawo nevakadaro?
Tinosangana nawo kwakawanda chaizvo patinenge tiri umu, but ndingangoti even kana ukatarisa kana kumba chaiko chaiko, iyoyo ihosha yakapinda matiri yekuti tifunga kuti unhu hwedu, mutauro wedu netsika dzedu zvinhu zviri pasi pane kutora zvinhu zvepamusoro. Zvedzimwe nyika tobva taita kuti ndo zviri pamusoro kuti mwana agona kutaura chirungu haachagona shona, saka chirungu munhu akuziva zvaari kuita. Asi chatinenge tira kurasika ipapo manje ndechekuziva kuti tikatadza kudzidzisa vana tsika mutauro wavo, zvinoreva kuti isu kwatakabva yatinoti history iri kuenda ichidzimika mbishana mbishana, zvekuti pavanozoitawo vana vavo, vana vavo vanenge vasatomboziva kuti ndivanani. Munoziva muno munhu America muno tinosangana nevaya vakatorwa vari maslaves, vari nhapwa vakaunzwa kuno vakakurira muno vakaitwa zvavakaitwa zvokuti haachaziva kuti ndivanani. Ukagara naye uchitaura anokutaura kuti mumwoyo mangu mumu mune pamwe pane demhe rekusaziva kuti ndinani, ende ndinotoshuvirawo kuti ndizive kuti vatateguru vangu ndivanani, mutauro wangu ndivanani. Musi unotaura ndiri kune mumwe musangano mumwe akataura kuti ino ndikateerera muchitaura ndichinzwa malanguage amunotaura mutauro wenyu ndinonzwa kudada, asi inini iko zvino ndinonzwa kuti ndiri empty, ndiri demhe mukati umu, handitomboziva kuti ndinani. Pamwe ipapa pamuri pane hanzvadzi yangu kana mukoma wangu, but handizivi because kwatakabva nako nekuti otoona kutoti vanhu vari munomu vanotonzwa kutoshuvira kuti dai taenda kunyika dziri kuAfrica kana na Zimbabwe kuti tinonyatsonzwawo tsika dzevanhu vatema, nekuti tivanhu vatema. Saka tikaregedza kuzvigadzirisa izvozvo, vana vedu vachapedzisirawo vaakuita izvozvo zvokuti vanenge vasaziva kuti ndivanani.
Manga makateerera kuna vaGolden Makusha, chizvarwa cheZimbabwe vane mhuri yavo muno muAmerica muWashington DC. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Tinotenda kuna Jonga nechirongwa chemu Our Lives. Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Moyo wekubereka zvinowanire mera zvinondibaya pahana pandinotarisa vana pfungwa dzotenderera liso dziyoyerera zvinondibaya pahana pandinotarisa vana ndaiti zvimwe ichatsikandirozi ichatsimura ngozi ichandiwanira nyasha aiwa ndatsikwa koni tsikatsikandirozi tsikatsimura ngozi tsikandiwanire nyasha aiwa ndatsikwa koni ndatenderera osikidi ndafamba mama era ndateketera ndatsika kunyange panoyera chenyama zvaramba mweyatungamira vanazvo vofamba kandama kwatipo voshanda vasunungure muuranda kuona vodiza musha tande musangwanza kuna kusiri kufa kufira musango here senge vasina musha tariti zvimwe ichatsikangirozi kubereka vana vandisisaone vango vafararira nenyika hanzi yatinga zvigone ndakaberekera kecho saka ndasiya neine mombe
sezvo nguva yedu yapera. Misoro yenhau dzedu dzanhasi
Nengo ye MDC inomirira Midland South vomiswa pamberi pedare kugweru vachipomerwa mosva yokurova munhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soku isika.